Mukuru wesangano rembatanidzwa yemasangano evanorarama neurema reNational Association of Society for the Care of the Handicapped kana kuti NASCO vafarai mukuta vanoti dare reSenate rinofanira kutambira chisungo ichi kuitira kuti chisainwe nemutungamiri wenyika kuitira kuti chitange kushanda.
Igorokoto negomborero kune vakaremara. Uye tinopa rukudzo rukuru kuhurumende yedu kuti iko zvino parliament yatarira sezvinhu zvakanaka kuti va approve convention yevakaremara. Zvokwadi zvanga zvanonoka. Tinowa mufaro mukuru chaizvo kuti hurumende yedu iko zvino yavona kukosha.
Vamukuta vanoti chisungo ichi chakanaka chose uye chinosungira kuti hurumende iise mari mabasa ekusimudzira vane hurema mungave munyaya dzedzidzo, utano, magariro avo nezvimwe zvinoita kuti upenyu hwavo husaome. Vanoti pari zvino vane hurema vari kutambura nekuti mutemo weDisabled Persons Act